isusu sevamiriri vevagari tiri vecombined area residents association tingati hatina zvedu kunyanya kushamisika nezvaiitwa kumiswa basa kwameya mushure mekupera kwemazuva 45 avanga vakamiswa basa nekuti ndozvatatizwa ndozvavachaita nokuti hasati zvamboitika kuti minista wezanu PF anonyorera meya achiti chidzoka kubasa hatisina hedu basa nenyaya yachona.
Saka imiwo sevagari muri kuronga kutora danho ripi nezviri kuitika izvi?
Isu sevagari pari zvino tiri mushishi yokurwisana nemutemo uri kuda kuunzwa uyu. Tichange tichitorawo matanho akati wandei, asi pari zvino tichange tichiparticipate pamameetings mapublic hearings ari kuitiwa, local government laws amendment bills achaitwa muHarare, achaitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana.